Vaka wedi we gore rino ra 24-25 to production season. Vakatanga zvakanaka vakaita mafeedback edina June. Vekuzotanga vakaita madiridziro muna September. Ava ndivo vanga vane mvura. Tinoona mainly macommercial farmers and then vashoma masmall scale farmers ndivo vakajara. Ava vaikonsabita nzwa 1 September vakutanga kukohwa pari zvino.
Zvitarisiro dziri kutaurika. Tichitarisa mafambiro ari kuita mwaka iwoyu, munoona here varimi vedu vachizogona kusvika kuma 300 million kgs uku mwaka uno?
Kuna mamirira zvakaita izvo ndeyekuti nhasi ndi 31 December. Vazhinji vanofanira kunge vakapedza kudyara fodya kare. Asi tichitarisa kuti vazhinji vavo kwese kumarch central, kumashumo, kumanikaland. Saka ita dambudziko rekuti zvokubvamitswa muna of November zvichienda mberi kusvika mwedzi wapera hakuna kuzombonaye nekuti hakuna kuzombonaye mbeu yakawanda yakafira mumaseedbed mbeu yakawanda yakafira mumaseedbed ndimo mbeu yatakanga tadyara mumaminda medu yakafa zvakare nezuva uye mukatarisa semadiridziyo pane vanhu vakaita kunanga varombo rakanaka yekuti izvo vakakushaya mvura yakakwana ndoramba vachidiridza iyoyi yakafa zvakare pari zvino izvi handifunge kuti tine true picture yekuti izvo tadyara fodya yakawanda sei ende sematauriro andiri kuita anaya mangwana musi wa 1 January hazvichanise kuti tinoona vamwe vachitodyara fodya.
Kurudziro nepavane mwaka pari zvino ndeye kuti kudii?
Pari zvino tiri kuti kana uchinayo fodya dyarai nekuti mvura ichauya according to expert opinion vanenge vari kuti izvo mvura iri kuuya yakawanda so zvairi mvura iriuya yakawanda saka ngatikudyarai inge tadyara ngatitakirei kuti izvo tinokwanisa kuita back topping yemisamiriro kusvika kuma 18 2022 zvatajairwa ukoko sekuti mwaka wedu waamushoma.